Nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapurisa ari kufamba achivhunzurudza vanhu kuti tinoda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tinoda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa, even mafoni vanhu vakudeedzwa kumahofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa achibvunzurudza kunzi ko Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge tinoda kuti tinge tichiita, vabva vataura kuti no, you can't do that.
Muri kuonasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupfumula aendeswawo mapurisa kuofisi achiko achibvunzurudza izvi vakomana vedu vesecurity. Nelson aripi? Saka tinoona kuti no, apo vari kutyora kodzero dzedu. Iyo vanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika mezimbabwe asina kushungurudzwa, uyezve hazvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva. Ndoona kuri kutyora kodzero dzedu izvozvo.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa. Zvo muchiziva kuti hatinambobvira tagara tasununguka muno munyika. Nguva yaSmith paive nelaw and order maintenance, nguva yaMugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri, vakazouchinjudza zita vakuda kunatsiridza, vakati mutemo iwoyo waakunzi posa. Saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu. Saka tinambobvira tava vanhu vakasununguka muno munyika, not even one single day tinambobvira taita vanhu vakasununguka. Saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu. Ende chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda.